Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 28, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Vechidiki vopa pfungwa dzavo apo muzano PF mave kukandiranwa makobvu nematete pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Rwanda yoshorwa neSadiki neAmerica nekutsigira vapanduki vakapandukira hurumende yeDRC. Vechidiki wopa upfungwa dzavo panyaya yekuti makore anotonga mutungamiri wenyika owedzerwa here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya mumari yezig nedhora rekuAmerica. Mumazig mitengo yezvinhu yakwira kusvika pazvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 6.8% muna zviita gore rapera. Pachitariswa kukwira kwezvinhu mumari yekuAmerica, zvinhu zvakwira nezvikamu gumi nezvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6% kubva pazvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muna zviita gore rapera. Zimstat inoti zvinhu zvakwira ndezvekudya, zvinwiwa nedzimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tunyanga konzereswa tokutanga nemataxes akaintroduswa mu2025 national budget anoaffecta cost of production. Cost of production akaaffectwa zvinoita kuti unogadzira zvinhu waite pass on that cost na final consumer, saka maprice anokwira. Saka I think ndo chikonzero chihombe chacontributa kukwira kweinflation. Baso zvakare even nyaya yedrought, somebody the worst period inenge iri first quarter tisatitakowa.
Tichi tarisa nguva yekuomerwa iyi kana kuti inonzi lean season pachirungu, Dr. Chitambara, inopera rini?
January kusvika kunana March, April pacharamba paine maelectric pressure on especially on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu kwakakonzereswa nedrought kungati nayo. Saka I think those zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitanga kudzikira riini, vachitambara?
Takatarisa mitengo yechikafu notarisira kuti patinotanga kukoha, situation yacha improve in terms of supply, agricultural production and supply. Saka zvinogona kubatsira kumoderata kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye totarisira gore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitidererei. Saka izvi zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru?
Tiri kutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekuita tighten monetary and fiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course vemabhizimusi isina maformal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda.
Ndeapi
takatarisa nyaya yemataxes iyoyo, tiri kuona mabusiness akawanda achivhara especially ku retail sector then vamwe vari ku retrench in other sectors of the economy saka the doing business environment it is very challenging zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dze social dialogue nyaya dze social contract especially takadaisa nyaya yema tax ema business akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nema tax rate edu akakurisa ari pamusorosoro uye zvakare stringent enforcement ema regulations nema state institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizimus
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vanoti mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vatenda kupinda munhaurirano mangwana dzekuziya nyaya dzehondo iri kuitika muDRC iri kushorwa nenyika dzakawanda. Chikwata cheM23 chinotsigirwa neRwanda chakatora guta reGoma ndokuuraya vanochengetedza runyararo gumi nevatatu kubva kuSouth Africa, Malawi neUruguay. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nemutungamiri wenyika vari sachigaro weSadiq vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kushora kuurayiwa kwevanochengetedza runyararo nehondo iyi. United Nations inoti kurwisana muGoma kuchiri kuenderera mberi. VaMnangagwa vakati Sadiq ichatora matano ekuedza kudzikamisa zvinhu munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza.
Maita inga zvininga gwaro ranyorwa nachairman weSADC tariona asi riri kungotaura zvinenge zvinoratidza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu reSADC. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC nekuti vazvininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi ine makore nemakore ende SADC inenge yaratidza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasangano anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uko?
KuDRC vazvininga hakuna kumira zvakanaka nekuti pane kurwisana kuripo pakati peM23 nevanonganzi pachirungumba militia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda zvinosanganisira ugaro hwevanhu zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vazvininga vanhuwo zvavo yatingati nemamwe mazwi povho ndo inonyanya kukanganisika asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uko pachirungu vanovasevedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda nekuti tikanyatsoongora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kueastern DRC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kwakare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govana ine vamwe. Apo makakatanwa yekuti makore ekutonga emutungamiri wenyika anofanira kuwedzerwa here kana kuti kwete ari kuenderera mberi. Vamwe vechidiki muZimbabwe vane maonero akasiyana pamusoro penyaya iyi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Varipo vechidiki vari kuti bumbiro remitemo rinofanira kuvandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika akwanise kutonga kudarika makore gumi asi achivhoterwa hake kwapera makore mashanu. Asi mutungamiri wevechidiki mubato rezvematongerwo enyika reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaAlbert Chidakwa vanoti hazvigoni kuti bumbiro remitemo rivandudzwe.
Zvokuwedzerwa kwematemu limiti izvozvo hazvina zvazvakanakira nyika yedu kana akahwani. Zvakangonakira mhuri imwe chete, zvakangonakira mashamwari avo, avo vari kubhenefita nehuori munyika inei. Nekuti mari yehuori inonaka imari yekuti munhu anongoiwana akagara asina kuishandira. Saka vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachiruta marisorisi dzenyika. Vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachidzvanyirira vana veZimbabwe.
Mumwe wechidiki anoti mutungamiri wenyika anofanira kusawedzerwa makore ekutonga ndivatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano reproject Vote 263.
Takava ne 37 years tina vamugabe, asi hapana chakanyanya chikambonyanyo chinja kana tichitotarisa zvinhu zvakatoenda nerimwe divi. Nao tava neimwe hurumende iripo, hurumende iyo yoda kugara zvakare kudarikidza zvinotaurwa nemutemo. Zvavazvinhu zvinotiratidza kuti seZimbabwe hatina chatadzidza. Ndazvino zvichazvinotibatsira kuti tingoramba tiine hurumende imwe chete. So hatina kunyatsofara nezvingayonge zvichida kuitika izvi.
Asi mumwe wechidiki wemubato reZANU PF Muzvare Rumbidza Impofu vanoti havaoni chakaipa kuti dare reparamende ritange matano ekuda kuvandudza bumbiro remitemo.
Bumbiro remitemo rinogadzwa nevanhu. Bumbiro remitemo rine zvido zvevanhu. Tikatarisa conference yedu yakaendosa president kuti vatonge kusvikira 2030. Saka zvido zvevanhu ndozvinoitwa. Zvido zvevanhu ndozvinotevedzwa nenyika.
Vaimbotungamira vechidiki mubato reMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vanoti mamwe mapato anopikisa emuZimbabwe ari kubatsira ZANU PF kuondonga bumbiro remitemo.
Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti inofanirwa kunge iri opposition haisi kuonekwa. Kune chimwe chibandiko cheopposition chiri kutadza kuti chiri kufambidzana nehurumende, kwoita chimwe chibandiko cheopposition chinenge chichizviti hachifambidzani nehurumende, asi hapana kana chimwe chete chavari kuita kurwisa zvada kuunzwa nehurumende. Zvinobva zvangoburisa pachena kuti aiwa vese vari vaviri vanhu ava, vese vari vaviri mapoka aya vari kubatsira hurumende kuti irambe iripo. Zvinova zvinorwisa tsitsi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti makore ari mubumbiro remitemo ekutungamirira anokwana.
So tikaita two term limits zvinenge zvakatinakira, nokuti vatungamiri vanenge vasarudzwa vanogona kushandisa temu yekutanga kugadzira varo foundation yezvavarida kuita, then yechipiri yacho kuti vange vachisadzisa zvavanenge vachida nezveshwiro zvavanenge vakapromisa veruzhinji. Saka kuti tichinje matemu limits yayo handinoona sedzisiri pfungwa dzakanaka, nekuti dzinodzokeredza kumashure.
Muna 2013, bumbiro remitemo rakavandudzwa kuti patarwe makore ekutungamirira. Izvi zvakatevera kugunun'una kwevakawanda kuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabhuva Robert Mugabe vainge vatungamira kwenguva yakareba, zvainge zvokonzera kusagadzikana munyika. Vakazoita zvekubviswa nemauto. Iko zvino mubato reZANU PF mave kuitawo zinyekenyeke, sezvo vamwe vari kuti vamunangagwa varambe vachitungamira vasasiye basa muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo. Vamwe varwi verusununguko vave kukurudzira kuti vasiye basa kwete kuda kurambira pachigaro. Asi ivo pachavo vakati vacharemekedza bumbiro remitemo. Asi vamwe vanoti havasi kutsiura vari kuti varambe vachitungamirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cha Hamas chinoti vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakanga vatiza misha vachinopotera kune dzimwe nzvimbo vadzoka kumaodzanyemba kweGaza. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemigwagwa neIsrael. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo pakatanga hondo muna gumi guru 2023. Kudzoka kwevanhu ava kunotevera kunyoreranwa kwechibvumirano kweHamas neIsrael chekumbomisa hondo kwemavhiki matanhatu. Kusvika pari zvino vanhu vanomwe vanga vakapambwa neHamas vadzoserwa kumusha, ukuwo Israel ichisunungura zvizvarwa zvePalestine mazana matatu zvainge zviri mumajeri. Nezuro, vanhu verudzi rwechijuu vakapona mukupondwa kwevamwe verudzi rwavo makore makumi masere adarika vakaungana pakamba yeAuschwitz muPoland vachicherechedza kusunungurwa kwavakaitwa nekurangarira vakapondwa nemanazi emuGerman. Mauto eRussia ndiwo akasunungura vanhu pakamba iyi painge paurayiwa vanhu vechijuu kunyanya vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1.1 million. Mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu havana kukwanisa kuenda sezvo dare reInternational Criminal Court riri kuti vanofanira kusungwa nemhosva yekuponda vanhu vemuGaza. Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gumi nezvipfumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patavapa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvinhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine umbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaitwa izvi ndoimwe nzira dzekumobilize marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe isaivanotadza kuzengwa chita provide evidence yem customs clearance netikonzero zvinenge zvakasiyana-siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations avo anga achiafektwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvo zvava kubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo vaDelight Makotose vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanocharja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudi kupinza zvinhu zvavo voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasava ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yatirasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha. Ndokune mhosva
Hurumende gorera pera yaka umba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matal shop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipana naokei, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemaSMEs, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana okei nanasipa kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaus dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US$2.4 million zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakshop zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matano anogutsa mativi ose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunuka. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richibvunzurudza nekuvhota kuti rotambira here kana kuti kwete makurukota ehurumende akadomwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vakadoma makurukota gumi nevashanu, asi vatambirwa nekukwanisa kutora mhiko kusvika pari nhasi vatatu chete. Nezuro, dare reSenate rakatambira vaScott Bessent vanova gurukota rezvemari. Vamwe vakatotora mhiko ndava Marco Rubio vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye vaPat Hegseth vanove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai.
VaBessent vanenge vari big hedge fund billionaire, saka indiri kuona kunge mastrategies akawanda ekuinvesta vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo, saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira pavanga vaTrump varipo vamanochin vanga variyo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate chiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaPat Hegseth vakawanawo mavhoti ekuti vatange basa. Munoona sei izvi?
Ava Hegseth vakati netsekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka Vice President sezvo variwo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe, nemasoja anga adzingwa nguva dzeCovid vanga varamba kutora Covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Yairipo ezvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahai, nokuti takaona mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval, higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongo hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitaura.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachizenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare irori reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfemwa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kune vateereri vedu.
makadi pasi receive ni manamu kuma jonga kandi mire ni vangu wasa mwono shanda na wu ndeto wa kondra Tony Banks ndiri kumashingo ndaka zizi ya magwaru kuti usatuka mambo nyangu uri mwimbaya mukati asindi noti nangagwa yu ngabe pana zaharu kuita from 2017 pa wakanzara mgabe pana kana zakambo itakusa yiku zino ngabe zaharu kuda kuita zino wari kumunyengira na wari kumfurira Dea siyana na zoka nga kangwara bozi mabira cha itaka ucha barong Ndi isha ndi kumere mwe batu kwa uti asi Ndo isha nisa njere nchivona Ndo ngorura nchifunga nisa ndaka sawa kwa nazo Mabira nda wita ucha barong Kudarika mabisira wakata mkabe
Magadi ipa Studio 7 Atakaona mahoho vete Ndi wakata za kutibawe ya zoka naka Shua nyaya ya ya netafungu wa refu Si chime chunchandoda ango taura angu Kana nyaya ya voi Isinacha misa mkati Wanwajinji wachafunga kuti 27 Tini ya wakuda kutokororo. Saka chamisa ngawe mkati menya yae kutinya yae gazi kani. Tingato da utuwaite shawo transition government na chamisa pozo ito wa mafoti 2030 ya chonayo fight wa mareforms inga wanya ya kwa kanavaru voga tuko na kusa wona kutindi iso chaezu nukuti tuko na kufunga kuti ya 2017 kai.
Hello, pa Studio 7. Haya na mkuma junga muda ike. Ndita kunda paruwa mararo. Mwone rango pa na uya Vision 2030 ya kutawa wanduze mtemwe. Apa sungori pa kia na kuti kunanga kwa nga aji ngosi ya kibasa kwa sabaha cha diwane wa. Mwukona maovit, wakutu poka na nina uya otare kutara mba jienda 2030. Nukutu warugono da hakuna development, hakuna chiri kuitukua na nungu rambuwa chingo chie Moskwa 2030. Kana iye vaiso wake jeje, harutu ya zukuona kutaru, haru kundikana, kundikana, hapana, hapana.
Magadi pa Studio 7, Legman Shakati. Regae ndi chaure ndi chingura na nemao veterans, nevose waruku chaura neje kuneta na kurimukati mezanpf. Nyaya enyu arume, inini andine inayo, ne chikondo chikondoda kuonesa mazimbabwenzi kuti chiri kuitiswa. Ava vanhu vari kunetsana ava havasi kunetsana nekuda kwekurwira zvido zvevanhu vari kunetsanirana chigaro chekuti ndiani aane juti rekumbomorawo kana kuti kupa kubira vanhu vemuzimbabwe upfumi hwavo
Magadi pa Studio 7 apo vamunangabwa ngavachitoenda nguva yavo yakwana takafarira vatsigiri vachiwengavo vari kuda kuti vachiwenga vapinde panyangapo kuti ukawana mabonga achirwa ngaurayane tinofara chaizvo apo tinofara nemauvheti rambai makadzvanya aende munangapwa
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vanoongorora ndinotsokora dzavamwe vateereri vasinei zvisinei ne Studio 7 vanoda kutumira mashoko tumirai mashoko pa number dzinoti +1 202 465 0318 Munhau dzemitambo Zimbabwe nezuro yakaiswa mugroup B kumakwikwe CAF finals Achatambikwa kumoroko mkupera kwe gore rino. Zvimwe zvikwata. Zvakaiswa mugroup B zvinoti Egypt, Angola ne South Africa. Mamwe magungano akamira akati group A, Morocco, Mali, Zambia, Comoros. Group C, Nigeria, Tunisia, Uganda ne Tanzania. Group D, Senegal, DRC, Benin ne Botswana. Kuchite group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan. Kuchituo Group F, Ivory Coast, Cameroon, Gabon, ne Mozambique. Makwikwe CAF Finals, achatanga musuwa 21-2025, achipera musuwa 18 ndira 2026. Sezhongwe edu ya pera regaitarise msoro ye naudza nasi, asi teku yuchidza eva tereri kuti munge muinesu mchirongwa chedu che live talk apo tiri kutarisa nyaya ye mamiru ezvinhu muneze mabhizimusi. Msoro yenaudza nhasi inoti vechidiki vopa maonero avo panyaya yekuti mutungamiri wenyika otora makore mangani ekunga achitonga mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru munyika anokoneka nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Stanley Mhlanga
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, olwesibili mhla ka 28 kuZivandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukarhulumente olwezimstats luthi ukugukuteka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigile yedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esiwazekhulunywa ku-social media lakwi-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZPF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugukuteka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kaZibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyithulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7% kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa nomnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uzananzelela ukuthi u-2025 kube lama taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So i-inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama taxis ezikwazi ukuthi engezwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Osobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Izigi asingakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezayisebenzisa ezaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar, intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry, ama-industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo anye asevaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikho ukuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lapho. So vanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebekhona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so ukuza abanzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sokumele uze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babona ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala ecingweni khonapha e-Studio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2013. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthusa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGizwe we-Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu sithwa ngabantu baka uMnangagwa ngabantu bakazibali ngoba lokho nguzuba nongkhona uyave eqhathwe nguye baba uMnangagwa wavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo ngibeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni ngibe ngathi izinto ezenzwa ngabantu nganandile abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobeza ni PF like uSenengamo ongasomembeza ni PF kulebandla lakhe kuthi ayifisi asebefuna ukuthatha ithuba lokungena ngemkenke ngibe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulobulo ukukhona kodwa kungeke
yebo kodwa siyabona baba Mthuza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu so abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma okunye kuno
into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku conference ekobulawayo umfufu oka 2024 ku conference leyo iZANU-PF iphume lama resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Doctor Ntabuko Nkomo Day ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabizi ama-provinces njengaboma-Tableland labomashonaland enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayophutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo njalo ngoba kunento oyifisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okukufisayo kodwa because sokuyi-resolution eyebandla leZANU-PF yayenzwa ngo-2024 ekobulawayo abantu abaningi sebebanjwe ngakhona oko ukuthi iZANU-PF sidizayide lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ilibandla vele libantu beZimbabwe sokungani yinto etropical for indawo zonke otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa sehlulekile ngcono hambe ngibanenga kakhulu abakuhlolokaa
ngabantu uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyifuneka isikhathi bani nxabona bamvotela ngo-2023 ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakomplainayo abantu abanesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyefu. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali ukuthi kuthi sonke sehlulekile phela waye nikhethe ukuthi uzivane wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo and ukuthi singathi ngumbono wamahovethi wonke angiboni njalo ngumuntu nje ayenokhuluma into esekhanda lakhe yedwa.
Lo mnumzana Monashe Mthusa okudalele ZANU-PF Central Committee of exoxa logibs tube we-Studio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthusa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela kubandla leZANU-PF umbone ngani Gibbs yinto engalunganga ngoba kakusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elile leadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sowungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusathengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZANU-PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambeni akula bantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukucabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngitshilo Gibbs uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi uduna kuye ngingafa uthathwa umntanami umzukulu wami njalo njalo ukade haye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution ma kuyi-two term yi-two term ma yi-one term yi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uye phambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka eDRC. Ele Rwanda litheswa umlando okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abajwane sebebamama lahle ngezandla ngoba leyani imbi eliwa eDRC itsho okunene. Sizwile-ke njalo laye lapha umongameli welizwe ubaba uEmmerson Mnangagwa esithi yena iSADC izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasosha ayiSADC vela khona ngahle kodwa ke osokuliqiniso yokuthi impi leyana nxa iSADC singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele kusitsho ukuthi njengamazwe eSADC nxa sebengene kuleyaningi vele sithi kuhlukudoswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle amazwe aze sihambe siyengena kuleyaningi okuliqiniso yokuthi i-ikonomi ethi izakwehla kusitsho ukuthi nxa kuita vantu vesatiki kula wa mazaza njana ule anembi izabu yaftipuwe kisipa nzimoja loko ikukua
nga si kangelu kuti loku guza kulandela ungahlalisekile okuse Mozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe ungahlaliseki kumazwe amanenye ase-SADC.
Osokukhona engakutsho ukuthi iqiniso ukuthi njengamazwe e-SADC abathungamela amazwe e-SADC sofanele bazinike amakhono singananzelela ukuthi khaya kuba nokuthokozela okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namidoko athokozele kwathula kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyathokozela. So ngeleti ya rasi. Uko nesu nga kubambi ushe. Njena vangu. Ika kukuli mbwana ya sasuwa mbwana. Mbwana naki mcheto. Lei elize ya mazo. Toto ya konsisita si ila ndelika. Siya kundi si ipendise. Owe sivili. Mbwana wakuti unga shoni. Pama lunge lo vangu. Kwa unga shoni pama lunge lo vangu. Kwa unga shoni pama lunge lo vangu. So kutipata unga shifai gugu. Tegule tezi ya.
Lo mnamzwana Ambrose 70. Olandela ezombu sazo. Njalo. Ekunhlanganiso. Emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukuba nomgcini sihlalo we-SADC njalo umongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi imhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kula bantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel. Abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China esathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamhla umkambo wemali ubulokhu uveza impawu zokungahlaliseki. Kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya isiqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnomzana Tim Muringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi industry ye technology is ever evolving and it changes day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company njenge DeepSeek lawa abuyileyo a revolutionizer i industry yakhona. Okuqakathekileyo ukuthi i DeepSeek ibisebenzisa ama older chips about 2000 of them compared labo Nvidia ababesebenzisa 16000 and ama chips angkhona were older semiconductors so konapho hayi ungantwa sebe weba chintsha the whole game AI and they got tesi. Nvidia has to come back and respond to something like this ngoba kukhuluma ukuthi AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think by the table of 70, say close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Over Katesi, the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese are we let deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians noma Ukrainians lawo nganto abaya computer ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years, they kind of just relaxed to guti. There was nobody who had the technological power or prowess yoku sebenzisa the algorithms like they did. But ikathesi, iDeepSeek China has changed the whole game. Iko sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufinda out ukuthi ama-operating costs that data, research, lalani, wagumenjani, plus what are the shortfalls and the origins of the data. But wakatesi, it's exciting news, and we know with Yama companies, Lawanjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Mnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kwaBulawayo asemanyene labazali ugatsha lwezemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi eGodini. Lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya, kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakoBulawayo osekudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana lalolu hlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabatsha laba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo aqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana eGodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota eGodini Rank umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusikubona bekhisana khona and then abanye bangibona basukela lapha bafikela phaka ngathi abantu abadada isekhathi olutholwe ekhadi lemoto yesikhathi. So sizama ukuthi abantwana bahambe sesingakembisa ngozi isayizi eziningi ezinjengalaba la babhangile bona uthola bekugade imota engana so bakhona amabhesi kanjalo kakhulu bathela amabhesi kanjalo bangagade bekukhontam bagade ku-CT emuva bengu-10 bahamba bekhula amaphinti bedlala nabantwana bebenye abantu.
Othengisa eGodini Rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Siza liqinisa kanjani abesikolo? Ngana vele la insumini ezedileyo kulomama
ngobe wabo le mundo lozo esithu yenza into enhle correct abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendule ukuthi mama ufakelani la abantwana abaso bakusanda abantwana beganga siyabathola phandle babheme imbanje basikabhoni omunye ungifuna ufake impama uthi yamdisiplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyabota suthola kulesala sibadisiplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sicabathayo because right now as kids balalele
udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi
abantwana abadala right but then what makes this one abantwana to notice ukuthi they are so experimental with everything with the aid of kids making a matrax using a pampers, making a matrax using a chalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There is so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela lase-Ingutsheni udokotela Nemache Mawere ekhuluma le-Studio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisificaminwemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Yimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Njani bakithi. Hayi, lokho ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyeza umathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayijonja and bayazi ukuthi kobani abajonjayo but constitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi bejonja imali zombuso. Bezenza ezabo kumele ukuthi constitution isebenze manje siyabona ukuthi constitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi ile nje yokuqili yokuzenzela so akunzima ngakithi kunzima empeleni bonke laba lama-sanctions ngathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye so ngathi uDonald Trump uvele angafaka angavala lezo mali zonke especially kwelakithi aqale ngalo lelelakithi labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona. Hayi siyabulisa sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindabeni ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Olwevalelisayo yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.